Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kukadzi 21 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kutara zuva resarudzo mushure mekunge gwaro rekutara miganhu yesarudzo kana kuti delimitation report ratsikiswa mubepanhau reGovernment Gazette. Mutungamiri wenyika vatungamirawo urongwa wekurangarira bavude revaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachivimbisa kuomesera vose vari kutengesa zvinodhaka munyika. Vanhu vokurudzirwa kukoshesa mitauro yavo yechivanhu kwete yekunze. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti kuburitswa kwegwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti final delimitation report muGovernment Gazette nezuro kunoreva kuti mwaka wesarudzo watanga uye miganhu yenzvimbo dzekuvhotera yashanduka pane yakashandiswa musarudzo dzadarika. Godwin Mangwejga anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova komishina weZimbabwe Electoral Commission ZEC Dr. Kuvani Moyo vati kuburitswa kwegwaro iri muGovernment Gazette kunoreva kuti sarudzo dzichaitwa muna nyamavhuvhu padarika mwedzi mitanhatu sezvinotarwa nebumbiro nemutemo wesarudzo.
Tizotoziva nemutemo ndezvekuti kana tichizoshandisa delimitation report yabuda nezuro zvinotireva kuti maelection anofanira kuitwa 6 months time in terms of the constitution. Tireva kuti election inogona kuitwa after 20 August but before 26 August.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari mukuru webato renational constitutional assembly muzvinafundo Love Mo Maduku avo vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika anosungirwa kuzivisa zuva resarudzo kwasara mwedzi mitatu kuti dziitwe.
Saka vanozoisa proclamation yeelection muna May asi munhu wese achiziva kuti maelection egore rineri achaitwa muna August.
Dr. Moyo vati nekuda kwekuti miganhu ichashandiswa pasarudzo yashanduka zvakakosha zvikuru kuti vanhu vaongorore miganhu iyi kuti vazive pekuvhotera musi wesarudzo.
ZEC inofanira kuti iite serious voter education kuti vanhu vazive kwemaboundary avo akamira sei nemapolitical parties futi anofanira kuti abetserane kuti audze vanhu kuti zvakamira.
Vaviri ava vanobvumirana kuti mutemo unoti vanenge vasiri kugutsikana negwaro iri vanogona kuenda kumatare edzimhosva vachiti ndiwo chete anokwanisa kusandura gwaro iri. Imwe nhengo yeZANU PF vatondera ichidawa vakatoenda kumatare vachipikisa manyorerwo akaitwa gwaro iri rakaramba kutambirwa nemakomishina manomwe ezek. Nyaya iyi ichanzipa nedare reconstitutional court nemusi wa29 Kurume. Muzvinafundo Maduku vanoti ivo seNCA vave kutoshanda negwaro iri asi vakati chisiri kuvafadza inyaya dzakaita sekuti mapato haasi kupiwa mikana yakafanana yekutsvaga rutsigiro munyika.
Tiri kunyunyuta nenyaya yekuti kunodiwa mari yakawanda kuti vanhu vaite macandidate muelection saka taifunga kuti zveki inofanira kugadzirisa izvozvo. Tiri kunyunyuta futi nenyaya yekuti kukambena mapurisa aisine simba rakawanda zviri kutitorera nguva kuti titi musangano wedu wabvumwa nyangwe musangano iri kuzobvumwa asi basa racho rekuti musangano ubvumwe rinotora nguva.
Vakafanobata chigaro chigaro chemunyore anona nezvesarudzo mubato guru nopikisa reCCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora final delimitation report uye vachapa pfungwa dzavo zvizere kana vapedza kuita izvi. Asi vati vachapinda musarudzo kunyange hazvo pane zvimwe zvavasiri kufara nazvo zviri mugwaro iri.
Atana patinosiya bodo tindondoga tarisiro yedu iyoyo yekuti tichakwikwidza.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vanoti zeke haitari miganhu kufadza vemapato ezvematongerwo enyika asi kuti inoita izvi ichitevedza bumbiro remutemo wenyika.
Basa redelimitation harina kufa harifanirwi kunge richiitwa kuzadzikisa zvido zvebato rinopikisa kana riri kutonga kana rinoshuvira kuda kuzotonga nerimwe gore ayo rinongoitwa zvichitedza nzira yakaparirwa mubumbiro chete.
Sachi Garo veZEC Justice Priscilla Chikumba vaudza Studio 7 kuti vachaburitsa hwaro kana kuti roadmap uchatevedzwa neveruzhinji munguva pfupi iri kutevera vachiti vatadza kuita izvi nhasi sezvo riri zororo rekurangarira zuva rakazvarwa mutungamiri wenyika wekutanga vaRobert Gabriel Mugabe.
Pane roadmap yatichapa members of the public where you can clearly see all the activities all the way up to elections but must be being a public holiday so the roadmap haisati finalized wawi.
Gwaro refinal delimitation report rinoratidza kuti zeki yakatambira zvimwe zvichemo zvakataurwa neparamende zvichitevera kuburitsa kwayakaita gwaro rekutanga. Semuenzaniso gwaro rekutanga range rabvisa maconstituents akaita seWarren Park neKutu South asi ave mugwaro rakaburitswa neZuro. Harare yave nemaconstituents makumi matatu kubva pamakumi maviri nemapfumbamwe pasarudzo dza2018 uye yave nemaconstituents matsva akaita seBudiriro North and South, Churu neHunyane. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangusha.
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remutauro wamai kana kuti International Mother Language Day. Nyanzvi munyaya dzedzidzo nezvemitauro dzichiti kuti nyika ibudirire zvakakosha kuti vana vechikoro vadzidziswe nezvidzidzo zvese nemitauro yavanonzwisisa kana kuti rurimi rwamai. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Munyori wemabhuku echishona anosanganisira Mapenzi, Imbwa yemunhu, Ndafa here nemamwe Dr. Ignatius Mabasa vaudza Studio 7 kuti mitauro yerurimi rwamai inofanirwa kukosheswa mazuva ose kwete kwezuva rimwe chete pagore.
Kungurangarira kuti hanzi kune International Mother Language Day zvezuva rimwe chete tokana tapfuura ipapo todi todzokera kuchirungu. Zvinhu zvinoda kuti iyesu pamwe chete nehurumende tinyatsove neurongwa hwekunyatsokurudzira tiri pachokwadi.
Vamabasa vati nyika zhinji dzakabudirira dzinodzidzisa vana nerurimi rwamai.
Nyika dzakabudirira vana Japan, vana China havamanichidze vanhu vavo kuti vadzidze nechirungu nekuti kana ukaomesera mwana kuti adzidze chotisamu nechirungu zvinomuremera nekuti ari chekutanga ari kutambura nekuda kubata mutauro unonzi English bati panguva imwe chete ari kutambura futi nekuda kubata chinhu chacho chamunotisamu.
Mashoko ava mabasa atsigirwa naDr. Tinashe Mawere vanova munyori nemudzidzisi zvakare.
Ongorora yakaitwa nenyanzvi dzakasiyana siyana inoratidza kuti kudzidzisa vana nerurimi rwamai kunobatsira pakukura kwepfungwa dzavo.
Vamawere vawedzerwo vachiti
sezvo nyanzvi dzichiti mitauro inotakura kaucha neidentity yavanhu kuparara kwemitauro kunobva kwaparadzawo kaucha neidentity yevanhu. Saka izvi zvinobva zvaita kuti vanhu vacho vane mitauro inenge yaparara ivowo vanobva vavanhu vanenge vakadzvinyirirwa.
vanoona nezvedzidzo musangano reUNESCO va Charles Shikunda vaudza Studio 7 kuti zvara nhasi rakakosha zvikuru sezvo richibatsiridza kuti nyika dzivandudze dzidzo kuburikidza nekudzidzisa vana nemutauro wavanonzwisisa.
Kazhinji vana vanodzidziswa nemumwe mutauro usiri mutauro wamai, chingave chirungu kana kuti French kana kuti Portuguese. Izvi zvinoita izvo kuti vana vasakurumidza kubata zvimwe zvidzidzwa.
Vawedzerawo vachiti muZimbabwe bumbiro remutemo yenyika rinokurudzira kushandiswa kwemimwe mutauro 16 mudzidzo, uye kune mitemo inokurudzira kuti zviitike muzvikoro. Vati chinonetsa zvimhinga idzo zvinotevera.
Pamwe zvinyorwa zvacho hazvipo mumwe mutauro. Ndakapa muenzaniso wekuti hatisati tane zvinyorwa zvekuti masvomhu adzidzwe nechindau kana kuti nechikorekore. Chechipiri, varayiridzi vedu vari muzvikoro hatisati tane varayiridzi vakakwana vanokwanisa kunge vachidzidzisa zvidzidzwa zvese nemitauro iyi. Chechitatu, unoonawo zvekuti panoita dzimwe mhinga dzekuti vabereki chaivo maparents akaita seni vanharutende mumayoung mothers munotomhanya zvekuti ndaendesa mwana wangu pagreshi yakati, nekuti zuva rechipiri chai akutotaura chirungu, hauchadi kuti ataure chishona chako.
UNESCO yati ichaita mhemberero dzezuva iri nemusi wechina chevhiki rino. Zuva reindanational mother language rinocherechedzwa musi wa21 kukadzi gore rega rega senzira yekusimudzira mitauro yese uyezve kusimudzira dzidzo nebudiriro kuburikidza nekushandisa mitauro yenzvimbo imwe neimwe. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa neUNESCO muna 1999 richizotambirwa neUnited Nations mugore ra2002. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Gore negore musi wa21 kukadzi nyika inorangarira nekupemberera zuva revechidiki reNational Youth Day, iro raimbozivikanwa nekuti 21st February Movement. Vachitaura kuLupane kuange kuchiitirwa mhemberero dzegore rino nhasi, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati hurumende iri kuzoomesera vose vari kutengesa nekushandisa zvinodhaka. Vamunangagwa vati mapurisa achaiswa kunhandare dzendege nemimigwagwa kuona kuti zviri kudiwa nehurumende zvekusunga vari kutengesa zvinodhaka zvazadzikiswa. Vavimbisawo kuti vachavandudza mitemo kuomesera vari kutengesa zvinodhaka ava. Asi zuva remhemberero dzanhasi richine kupokana kukuru kuti nderekuyemura vechidiki zvechokwadi here kana kuti rakaisirwa kuvharidzira kukundikana kuri kuita hurumende kugadzirisa mikana inopa vechidiki chouviri mukurarama kwavo. Kuti tinzwe zvizere, regai tiende kumutori wedu nhau Tobias Mudzingwa.
Mumwe wechipiki ari musangano reZimbabwe Youth Arise, Tatenda Makuvire, anoti zuva iri rakakosha sezvo riri mucherechedzo wekuti vechidiki vanokosheswa munyika.
Vamugabe vakaita kuti vechidiki vatariswewo sevanhu munyika yedu. Vakativhurira mikana yekuti tiwane dzidzo kubudikidza nepresidential scholarship. Vechidiki vakawanawo macapital ekutanga mabusiness nekuwanawo mastand. Vakawanawozve mikana wekupinda mune zvematongerwo enyika.
Asi mumwewo wechidiki uye ari mutevedzeri wasachigaro wesangano iro rinodyidzana nemumiriri weNot One mudare reNational Assembly vaThemba Mliswa, reYouth Advocacy for Reform and Democracy vatinotenda Mhungu, vanoti vechidiki havanei nezuva reNational Youth Day.
Tisu gungano rekutanga rakataura mugore ra2015 richiti vechidiki havanei nezuva rinonzi National Youth Day. Pavaitaura kuti vada kuisa zuva rere remusi wa21 February, rinova iro bvavhage remutungamiri aivapo mazuva iwayo vaMugabe.
Studio 7 haina kukwanisa kubata utungamiri hwevechidiki muZanu PF kuti inzwe maonero awo panyaya iyi. Asi mumwe wevechidiki mubato iri zvekare vari mumiriri weZanu PF mudunhu reSeke Chikomba muNational Assembly muzvare Tatenda Mavetera, vanoti panoda dzidziso kune vechidiki kuti vazive kuti zuva ravo iri harinei nezvematongerwo enyika asi kuti ndere wechidiki wese wemuZimbabwe.
zvakafana nehero zvakafana neindependence hazvinei nekuti zvinongobva kubato ripi ndinoona kuti vechidiki dai varegedza kufunga kuti zvinhu zvese zvinongoda politics senyika tiri kuita dambudziko rekuti vanhu vanofungira kuti zvinhu zvega zvega zvine chekuita nemutungamiri wenyika zvinenge zvineka politics mukati but ngatizive kuti mutungamiri wenyika ndimutungamiri wenyika wemunhu wese zvisinei nekuti zvoni unobva kubato ripi
Asi vakafano bata chigaro chemutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti zuva reNational Youth Day harina maturo kune vechidiki nekuti rinovayeuchidza mabasa ehumbimbindoga aiitwa nevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe.
Zuva iri harine chekuita nevechidiki asi kuti izuva riripo pachirongwa cheZANU-PF chekuda kurumbidza vaRobert Mugabe. MuZimbabwe tinozviziva chose kuti vechidiki vari kutambura vechidiki havana mabasa kunyange hurumende yacho iripo iyoyi inoziti new dispensation yavamunangagwa hapana chaya chakwanisa kuitira vechidiki
nyanzvi mune zvematongerwo enyika valuke chitsike vanoti mavambiro akaita mhemberero idzi ndiwo mudzi wenyunyuto kune vechidiki vakawanda
matangi akaita zuva iri zvichibva pabahood revaimbova mutungamiri wenyika waRobert Mugabe vazhinji vanova vasingavitani neutongi vaivapo vakakonzera kushayika kwemabasa kushaya huwemu hwemari yemuzimbabwe nezvimwe zvakadaro nekudaro vazhinji vechidiki vanorona sezuva riripo chete kurangarira vechidiki veZANU-PF
asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi revechidiki vaweston makoni vanoti pane zvakawanda zviri kuitwa nehurumende zvinosanganisira kuvhura kwezvikoro zvemabasa emaoko kuvambwa kwemakambani uye kuwanisa vechidiki mikana yekukwereta mari kuti vasimudzire mabasa anovapa cheuviri vamakoni vanotiwo zuva iri harinei nezvematongerwo enyika
zuva iri rinorongwa neministry of youth sports art and recreation yakabatana nezimbabwe youth council kurongera wechidiki wemuzimbabwe zuva iri harinei nezvematongerwo enyika izuva rewechidiki wezimbabwe zvisinei nekuti vanotsigira bato rezvematongerwo enyika ripi
zuva reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day rakatanga kupiwa ruremekedzo zviri pamutemo muna mbudzi 2017 mushure mechisungo chakaitwa nevechidiki muZANU-PF muna Nyamavhuvhu 2017 zita rezuva iri risati ravandudzwa rakavambwa nevechidiki muZANU-PF muna 1986 richizivikanwa nekuti 21st February Movement senzira yekuremekedza mabasa amushakabvu Robert Mugabe avo vakaberekwa musi wakukadzi 21/19/24 VaMugabe avo vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017 vakafira muchipatara cheGlen Eagles kuSingapore musi wa6 Gunyana 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter vari kuenderera mberi vachirindirwa nehama dzavo kumba kwavo sezvo vakakumbira kuti vachirega kurapwa kuzvipatara vachimirira rufu rwavo kumba kwavo kuPlains, Georgia. VaCarter vane chirwere chegomarara uye vakwegura. Munyori mukuru musangano rezinata vaPrince Sibanda vanoti danho rakatorwa navaKata vanoritsigira sezvo riri danho rinowanzotorwa nevanhu vanenge varwarisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Kutsika zvedu zvechivanhu zvinosvika pakudaro futi kuti kana kazhinji munhu akwegura arwara umwe anotoita seanenge achitoratidzwa kuti aiwa ndiendesei kumba kwaromuri yangu isusu kutsika zvedu zvechivanhu tinazvo chiriko nokuti kazhinji tingati kana munhu wayayorwarisa sitereji kwenguva refu pane pekuti unotongotoenda kuhama dzako utonzidzisira tingati munhu anoita serenenge richiita sezvekunge rinenge richikirirwa here kuda munhu kazhinji tinge munhu arwarisa sitereki mutsika dzedu dzechivanhu kuti anogumisira kuti aiwa ndiendesei kuna mai vangu ndiendesei kana kumhuri yangu ndinorwarira zvangu munhu anenge akuita sekungoratidzwa kana shiyo yake mberi kwake.
Tombotarisa kuti imomo munyika yeZimbabwe kana mambo vachinge varwarisa kana kuti vashaya panoitwa sei?
Kana mambo achinge ashaya kana kuda kuti arwara anenge achirapwa muchivanhu kana vari mutsika dzedu dzechivanhu madzimambo kazhinji mai wazotaurirwa kwapera kana chiki mbiri ende paanovigwa makamusingataurirwi zvainoitwa muchivande mutsika dzedu dzechivanhu.
Tombodzokera zvedu iko kuno ku America kuna vaJimmy Carter. Pandataura zita ravo imi mabva mavaziya.
Semunhu akanga akamboita mutungamiri wenyika vanofanira kudzigutsika kuti vanhu vedu vati kubata basa kwavakaita neutungamiri wavakaita. Vanofanira kuti vave munhu anoranga. Vafanira kunge vachiregererwa. Vanofanira kunge vachiregererwa zvine ruremekedzo zvekubatwa zvine ruremekedzo nekuchengetedzwa zvakanaka. Hazvinei kuti ibaba asina kurarwa arwarisa. Haregererwi kumunhu kazhinji kutika dzechivanhu inotamburira munhu. Saka totarisirawo kuti ikoko vanofanira kutane hunhu hwavo huchiamerican hwavanoziva kuti mukuru wenyu tofanira kuti timukati havativi tivachengetedze kuti tivatarisa mune zvakanaka kana kungava kuzoshaya kwavo vachinochengetedzwa kune chira chakanaka.
Avo vanga vari munyori mukuru musangano rezinata vaPrince Sibanda vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobatsira kununura vanenge vawirwa nenjodzi vave kuedza kubatsira vamwe vanhu vawirwa zvakare nemidhuri mushure mekunge kwaitika kumwe kudengenyeka kwenyika kwechipiri nhasi kunzvimbo dziri pamuganhu weTurkey neSyria. Vanhu vatatu vafa kusvika pari zvino uye vamwe vakawanda vachiri vakatsimbirirwa nemidhuri. Izvi zvinotevera kumwe kudengenyeka kwenyika kwakaitika mavhiki maviri adarika munzvimbo imwe chetewo kukauraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana nematanhatu kana kuti 46,000. Burkina Faso inoti uwandu hwemauto afa mushure mekurwiswa nevanopfurikidza mwero wasvika pamakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 51 mushure mekunge mimwe mitumbi makumi mana nemitatu yawanikwa. Mauto aya anonzi akarwiswa asingazvifungire mudunhu reUlodalani. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo vakashanyira Ukraine nezuro murwendo rwange rusina kuziviswa veruzhinji nhasi vari muPoland umo vatura mashoko akanangana nekusvitsa gore kubva Russia zvayatumira mauto kuUkraine musi wa24 kukadzi nechinangwa chekuda kuipamba. VaBiden vataura mashoko avo vari muRoyal Castle muWarsaw Poland vachiti pasi rose riri kuzviona kuti America yakwanisa kubatanidza nyika dziri mugungano reNATO kutsigira mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky. VaBiden vachivo hondo iyi iri pakati penyika iri kuda kuedza kukanganisa utongo hwejekerere nenyika dziri kubatana kurwisa kuti utongi hwejekerere hurambe huripo. VaBiden vasanganawo nemutungamiri wenyika yePoland vaAndrzej Duda. Vaudza vaDuda kuti vakagadzirira kubatsirawo Poland ikarwiswa neRussia sezviri muchibvumirano cheNATO chinonzi Article 5 chekuti nyika iri mugungano iyi ikarwiswa dzimwe dzinopindira. Zimbabwe nemusi weChina iri kuita musangano nenyika nemasangano uye mabhanga ayakakwereta mari iyo yave kutatarika kubhadhara. Nyika ine chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri kana kuti 20 billion pachisanganisirwawo mari yakawedzerwa pachikwereti kana kuti maarias inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti $6 billion. Nyanzvi nyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakakosha zvikuru.
Chidano chakakosha chiri kutorwa nehurumende yeZimbabwe kutaurirana ndingangoti nevakweretesi vakaita kunge International Monetary Fund, World Bank, Paris Club, vanova vane zvikwereti zvisati zvabhadharwa nenyika yeZimbabwe zvawanda zvakutosvika kumabhiriyoni 17, which is 17 billion. Kureva kuti mari iyi inogona kutora nguva yakareba kuti inge ichibhadharwa, nemhaka yekuti pambei pasina tingangoti urongwa kana kuti plani yanga yakaiswa nehurumende yeZimbabwe kuti yobhadhara sei mari iyi, nokuti yanga ichitoshushikana nekutambura kuti iwane urongwa ihwohwo. Chikwereti chenyika chikakurisisa, chekutangisisa ndechekuti chinokanganisa nekusvibisa zita renyika, nekuti hapana achada kupa nyika mari. Uye zvinokanganisawo vemabhizimusi vanenge vakazvimirira vega, vanenge vachidawo kuwana mari kubva kunyika dzekunze, nekuti vanenge vakungoonekwa sekuti ivowo vane hunhu hwakafanana nehurumende hwekuti havazobhadhari mari iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vatenderanawo nezviri kutaurwa navaBoroma.
Sangano weZimbabwe nemacreditors uri kurongwa uyo wakakosha. Uye takatarisa nyaya yekudyidzana kwedu yatingati re-engagement neinternational community, international financial world, global financial world. Unobatsirawo zvakare kuti vamacreditors edu anga achiona zvatiri kuita senyika in terms of growing economy yedu, kuti tikwanise kunge tichidila nedambudziko external areas atinawo. Makaona kuti external areas edu apa 6 billion imari yakawanda zvakanyanya iyoyo, and haisi mari yatinogona kungoclear mugore rimwe chete kana makore maviri kana matatu. Imari inotoda a bit of time kuti tinge tichiclear.
Vachitambara vatiwo zviri kunzi nehurumende inoda kuita kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zvinofanira kuitwa nechimbi chimbi.
Mareforms ari kuimplementwa nehurumende achimbidzwe, especially takada mainstitutional reforms, even macroeconomic reforms, kuitira kuti economy yedu ikwanise inge ichikura nespeed kana nepace nerate yakakwirira. Nekuti hatigoni kunge tichipedza dambudziko rechikwereti remaareas kana economy iri kugrowa ne4%, 3% or 5% zvachiitika makore apfuura aya. Tofanira kuti growth yedu inge ichisvika kuma 10% uko, ndokuti tikwanise kunge tichiwedzera kuexpanda productive base necapacity yeeconomy, nekukudzawo zvakare economy kuitira kuti chikwereti chedu chirambe chichiita chidiki.
Vachipawo pfungwa dzavo, vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo,
nyaya iripo ndeyekuti nekuda kwekuti Zimbabwe yatadza kubhadhara zvikwereti izvi, haisi kukwanisa kuzowana zvimwe zvikwereti zvinoita kuti upfumi husakwanisi kufamba zvakanaka.
Vari kutarisirwa pamusangano uyu vanosanganisira nyika gumi nenomwe dzinova nhengo dzeParis Club of Creditors, World Bank, African Development Bank neEuropean Investment Bank. Musangano uyu uri kuitirwa padande mutande. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti nyaya dziri kutarisirwa kuzeiwa dzinosanganisira zviri kuitwa nehurumende kuvandudza nyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika, uye kuti ichabhadhara sei varimi vachena vakatorerwa mapurazi avo. Vaimbova mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoachim Chissano naSachigaro weAfrican Development Bank Dr. Akinumwe Adesina ndivo vanenge vari ana Sachigaro pamusangano uyo. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM, nasi tiri kutarisa nezvezuva revechidiki uye nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvekuti vachatora matanho akasimba kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kutara zuva richaitwa sarudzo mushure mekunge gwaro rekutara miganhu yesarudzo kana kuti delimitation report rabuda muGovernment Gazette. Vanhu vokurudzirwa kukoshesa mitauro yerurimi rwamai. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya imi naGay naSaidi munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nibonge uBlessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 21 Nhlolanja 2023 nguGay Nokumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze intsha ukuthi ichiyane lezidakamizwa ukuze ibele kusasa enhle.
Okusho ukuthi ama-boundaries alapho abantu abavotela khona asetshintshile. La mawadi abantu laba abavotela khona asebhalwe kutsha, ebhalwa ngendlela leyi efakwe ku-reported immunity. Okuqakathekileyo khathesi ukuthi uZulu wonke azokwazi ukuthi mhlawumbe ubuvotela constituency A ngiyakwenzisa ku-constituency B.
Ingcwethi ezibona ngezokhetho zithi ukwethulwa okusemthethweni kogwalo lwe-final delimitation report oluzasetshenziswa kukhetho lwalonyaka sokusitsho ukuba aseqalisile amalungiselelo okhetho lweZimbabwe. Umongameli Joseph Biden namhla ufike ePoland, elinye lamazwe angcelelanele le-Ukraine, kuhambo lwakhe alusungule ngokwethekelela ele-Ukraine izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze intsha ukuthi ichiyane lezidakamizwa ukuze ibele kusasa enhle. Lokhu ukutsho emkhosini kwabasakhulayo ababuye ngobunengi bevela ezigabeni zonke zelizwe wokuthakazelela ilanga labatsha ele Robert Mugabe National Youth Day. Kubika intatheli izindaba ye Studio 7 uEzra Chisa Svanda.
Lumkhosi wenzelwe ekolitshini leLupane State University eSebenzisemathaleni North. Lokhu ngokokuqala ukuthi uhulumende aqoqe umkhosi abasakhulayo ngaphandle kwedolobho leHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe ababhema lokuthenga izidakamizwa bazabotshwa.
Uzatholakala ethengisa isidakamizwa uzabotshwa, avalelwe, afike okwesikhathi eside. Ngeke sekele izidakamizwa zibulala abantwana bethu. Sithi cha ngokubhema lokuthatha izidakamizwa.
Umnangagwa uye phambili esithi abasakhulayo bazothola imisebenzi kunhlelo zentuthuko ezihlelwe nguhulumende wakhe, njalo bangaphandle kwelizwe abalungise ukuphenduka ekhaya.
From South Africa, who wish to come home.
ukhulumende wami usebumisele ukwamukela izizalwane zeZimbabwe ezixoxwa kwamanye amazwe. Benze amabhizinisi abo njalo imisebenzi izaba khona, abazakhulayo abasakhulayo bazathola imisebenzi, hhayi ukucabanga uyadinga imisebenzi.
Umongameli wabasakhulayo eZimbabwe uCharles President uNathi Nyoni ube khona kulomkhosi layo uphathe udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo.
Indaba etshisayo manje emphakathini wethu yabona ukuthi phezu kokudlula kwe-COVID-19 uyathola ukuthi i-drug and substance abuse sokuyindaba eyiyo e-affecta ama-youth ethu kakhulu. So lapha besibaxwayisa ukuthi ukuze benelise ukucontribute positively to economy yethu mele bebesober minded, mele besiyane lezidakamizwa ngoba ziyababambelela, sibambele emuva njengelizwe. Sifuna ukuthuthukisa ilizwe lethu and ukuze lokhu kwenzakale sithi ilizwe lakhwa abantu bayo, kodwa angeke silathe ilizwe sidakwe izidakamizwa.
Omunye osakhulayo uSinanzeni Moyo uthi ufunde okuningi ngobubi bezidakamizwa kulomkhosi.
Namhlanje ngizwa ukuthi njengoba ukuthi ama-drugs singakhuthaza esigabeni, ama-drugs afunakala. Ngizazama ukuthi ngizakhuthaza abanye bamenza indawo ngezindawo njengenye ukuthi singakubamba ama-drugs. Seyanda kakhulu kuma-youth, angathi indaba kusenzakala khonokho.
Omunye kakulumkhosi unkosi Mnomusa Langa obevela eFlabusi.
Namhla ontanga bakholisile kakhulu, to be honest, ngoba one thing bathole advice kamongameli welizwe leZimbabwe in terms of ukuthi bangabuse ama-drugs and a lot of things eziyenza impilakahle yabo ibe phansi. And ezanibe believe thina ukontinue supporting our president because siyakwazi ukuthi empowerment ayifayisayo and everything related to ama-youth iyasiyenzela siya phambili.
URayton Masamba ngosakhulayo kobulawayo ube kulumcimbi uthi udubo lwezidakamizwa ngeke luphele kungavinjwanga abathengisayo.
Kumele sivale igap i-supply. Basically I think yikho lapho kule problem enkulu. Siyazi lapho ajenswa khona, siyazi indlela angena ngakhona elizweni. Umthetho ubalinini ebantwini? One, i-charge yakhona maybe ncane ukuthi umuntu ahambe efayini. Two, bona laba amapolisa abayekelayo bekwazi, because I think if we check this abakhulu kumastation bakwazi ukuthi atholakala.
Bekulabatha bangafika inkulungwane ezilitshumi 10,000 kulumkhosi lo nyaka lolu suku lunazwe phambi kwendikimba ethi drug and substance abuse a threat to vision 2030, every community's responsibility. Kulabanye abatsha bakade bekulumkhosi ababenenhlanhla yamaswazi abanikezwe amaplazi lemali yokubaphathisa kunhlelo zokuthuthukisa amabhizinisi abo. Ngibele Studio 7 eLupane, igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Ingcwethi yezibona ngezokhetho zithi ukwethulwa okusemthethweni kogwalo lokwehlukaniswa kwemingcele olwe-final delimitation report oluzasetshenziswa kukhetho lwalonyaka sokusitsho ukuba aseqalisile amalungiselelo okhetho lweZimbabwe oluzakwenziwa ngoNcwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owake waba kukomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC, uMnumzana Qhubani Moyo uchasisa ngokwethula kwaleyi ripoti ugwalondaba olwe-Government Gazette.
Umongameli welizwe izolo mhlaka 20 February ufake isidingo sakhe sobumongameli ukuthi i-delimitation report eyabhalwa i-ZEC yahamba ephalamende yabuyela kumongameli. I-ZEC yafikhorekta futhi yahambise i-last report isingumthetho welizwe. Okusho ukuthi ama-boundary alapho abantu abavotela khona asetshintshile, asebhalwe kutsha. La mawadi abantu lapho abavotela khona asebhalwe kutsha, ebhalwa ngendlela leyi efakwe ku-reported delimitation. Okuqakathekileyo khathesi ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi into sezitshintshile. Sokungumthetho omusha ukuthi mhlawumbe ubuvotela constituency A so abantu abakhangele amabizo abo ukuthi anivele wona awele kuyiphi indawo ukwenzela ukuthi singakufinekela ngalo khetho umuntu engalahleki ukuthi ngiyovotela ngabi.
Umoyo ukhuthaze amabandla ezombusa zokuba athathe ithuba leli ukuba afundise abantu lapho abazavotela khona. Umoyo uthi akuna ngenye indlela ezakwenza ukuba ugwalo lolu luguqulwe sithi isingumthetho welizwe kuminyaka elitshumi elandelayo.
Kwa kathesi i-report leyi ngayifake esidingo sikamongameli welizwe kuti yeso kumthetho welizwe okweminyaka engu-10 elandelayo ngoba iconstitution yelizwe eyatho ukuthi every 10 years lapho esenza khona i-delimitation eyokuthinta ama-boundaries loba ingahambanga kuhle eyakho i-interest kumbe ufakwe endaweni wathi ungayisizi ulutshwane ongakwenza kathesi
obona ngendaba zokhetho ku-Citizens Coalition for Change CCC unkosikazi Ellen Chirebenga uthi ibandla lakhe ngaliphiwanga ithuba lokungenisa izikhalazo zabo kuleyi ripoti
sikhalo ukuthi i-process yangkhona ayihanjiswanga ngemfanelo nxa sikhangela ukuthi i-report yona leyi ifike ku-stage eyokuthi ama-district batshelwa ukuthi amawadi azadazulwa kanjani kuzokuba lama-constituencies batshela njalo ukuthi ama-constituencies aseza kuma kanjani kodwa thina njengebandla lamanye ama-stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithuba lokuthi sibone ukuthi izethu ama-boundaries wona lawa ahambise njani
umnumzana witness duo MDCT uthi njengebandla basaxwayisisa ukuba ugwalo lolu luthini
sikhangela nje singakajulisisi umbono i-delimitation leyi indlela eyenziwe ngayo sibona ngathi izasinika uhlupho ngokuthi okuningi kade sifisa ukuthi kulungisisiwe akusalungiswanga
kodwa abezanu-PF bathi balungile ukuya kukhetho besithi kabasoli lutho ngogwalo lolu lokhu kuthiwo lilunga lebandla leli umnumzana Munashe Mtutsa
lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sesiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga beqalise ukusenga lezimithiyo besithi izanu-PF libandla elifuna ukugqila lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe salitshele ukuthi bafuna ukusigqila
ukuphuma kogwalo lolu ukutsho ukuba umongameli Mnangagwa uselakho ukubeka ilanga lokukhutshwa kokhetho ukuze amabandla wonke ezombusazwe aqale ukuqinisa imikhankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa mmele isithu 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joseph Biden namhla ufike ePoland elinye lamazwe angcelelane lele-Ukraine kuhambo lwakhe alusungule ngokwethekelela ele-Ukraine izolo. Lolu hambo ulwenza kungensuku zatshala impi yokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia isizafikisa umnyaka yaqalayo. Lokhu njalo kubikwa kungokwakuqala ukuthi umongameli wele-Melika ethekelele ilizwe elilempi kungelamabutho elizwe lakhe aphatheka kuleyompi. UBiden uchiye ethembise umongameli Volodymyr Zelensky wele-Ukraine ukuba ele-Melika lizaqhubekela phambili liphathisa ngezikhali empini yalo lele-Russia esifikisa umnyaka mhlaka-24 Nhlolanja yaqalayo. ePoland, umongameli Biden ubikwa eqinisa izizalwane zakulelo lokutshengisa usekelo lwele-Melika. I-Poland ingelinye lamalunga enhlanganiso ye-NATO. Sixoxe lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ngalolu daba.
Kutshengisela ukuthi uBiden le-United States ngathi le-NATO bazimisele ukusupporta i-Ukraine nakho wonke abalakho ukuthi uPutin angaphumeleli kule mpi yakhe ayiqalileyo against i-Ukraine. So ye kube emangalise kakhulu ebantwini abaningi isibindi alaso sokuthi aye ku-front e-Ukraine lapho kungenamabutho e-US okuyinto yokuqala kumapresident wonke kutshengisa ukuthi uzimisele kakhulu uBiden ukuthi ancedise i-Ukraine ngezikhali langezimali ukuthi balwisi Russia.
Ubona ilizwe le-America lizaqhubekela phambili na lincedisa ele-Ukraine empinile ngoba kukhanya ungani akuhambi kuhle lelizwe le-Russia.
Ye, mina ngokubona kwami i-America izimisele ngoba kule bipartisan support lapha e-Congress both ama-Republican lama-Democrats ayavumelana ukuthi kubalulekile ukuthi uPutin angayiwini le e-Ukraine. So I think America is missing to support Ukraine all the way.
Umnumzana Biden usechaphe wangena ele Poland. Ele Poland lona lingathola yini kube lingafuna yini uncedo nxa sesikhangela ukubana lingcelelane lele Ukraine.
Well, iPoland siyazi ukubana iyimember yeNATO and therefore iNATO yavele yacho part of ipolicy yaNATO ukuthi anyone othinta imember yabo eNATO uyabe ethinte iNATO yonke. So uPutini into angeke aze ayenze leyo ngoba even impi le ayilwayo leUkraine uzama khona ukuvimbela ukuthi NATO isondele eduze kwakhe ngoba iUkraine ifuna ukujoyina iNATO ngoba ifuna ukujoyina iEuropean Union and uPutin yikho akulwisayo khona lokhu ukuthi iUkraine njengoba kuyiyo ineighbor yayo enkulu ingabambani leNATO ngoba uthi yena iyabesebelethe iNATO eduze kwemngcele wakhe. So iPoland I think he protected ngokubana ivele iyimember yeNATO and angeke izinto uPutin layo uyazangeke azayithinta.
UPutin sokumqhuphululaka khonokho ukubana ele Melika liqhubekela phambili lincedisa ele Ukraine. Usethe yena isivumelwano laso lele Melika usesikhansila lesivumelwano esama-nuclear.
Yes, yazi ukubana isivumelwano esasikhona esokuthi every year ama-inspector awe-America ayahamba ayo-inspector ama-nuclear weapons awe-Russia lawa abe-Russia bathumele awabama-inspector ukuthi ayinspekthe ama-weapons awe-America. Bekuyinto ebinceda kakhulu ukunikeza umhlaba wonke jikelele ithemba lokubana angeke kube lokulwisana okuzo-include ama-nuclear weapon ngoba I think amazwe lawo mabili njengoba kuyiwo alama-stockpile amaningi awama-nuclear ukudlula abanye bathembisana bavumelana ukuthi abangeke basaqhubeka beproducer amanye ama-weapons awe-nuclear and then yinto le yasuke yasopha nge-COVID ngo-2020 abazange basaqhubeka so bese kumele baqale ukuthi since i-COVID ingasekho ama-inspection lawa bawaqale futhi phansi ukuthi abesenziwa every year. UPutin usezonde kakhulu ngodaba lolo ukuthi i-America lokhu isupporta i-Ukraine. Usethe yena-ke akasafuni ukuthi isivumelwano lesiyana siqhubekele phambili sokuthi ama-inspector a-check. So khona lokho kuyingozi kakhulu for umhlaba wonke ngoba ama-nuclear siyazi ukuthi awa-destroy nje just wonawo amazwe lawa alawo uma kuwukuthi impi ye-nuclear ingenzeka ama-nuclear angadestroya umhlaba wonke jikelele. So I think into eyenziwa nguPutin is very irresponsible ngoba yena nguye oqale impi le ye-Ukraine. So ukuthi ngezinye indlela usezama ukuthi uya-threatena ukuthi usengafuni ukuthi asebenzise ama-nuclear ngoba uma kungasela ama-inspection awenziwayo angeke kusaziwa ukuthi ulezikhali ezinjani ezilama-nuclear azikhandayo ngale kwakhe.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhulu wamapholisa asesiqinti se-LA County esigabeni se-California khonapha eMelika, uSheriff Robert Luna, uthi undoda ocatshangelwa ukuba ubulele umfundisi wenkonzo yesikatolika uBishop David O'Connell ngomgqibelo eLos Angeles ubotshiwe izolo. Umsolwa ubika engumkamama osebenzela uBishop engumgcini wendlu. Iziphathamandla elizweni jikelele kwele-South Africa sezikhangelela kwinkampani yezizimeleyo ukuthi ziphathise ngokuzithengisela amandla kagetsi. Lokhu kubuya ngemva kokuswelakala kwamandla kagetsi okwamahola alitshumi ngelanga ngenxa yokwehluleka kwenkampani yamandla kagetsi i-Eskom. Umongameli Muhammadu Buhari weleNigeria uthi ucabangela ukuthi atshele ibhanga elikhulu lelizwe i-Central Bank of Nigeria ukuthi ivumele ukusetshenziswa kwama-$200 Naira bill kuze kufike emhlakatheni kamabasa. Uthi lokhu kuzasiza ekuswelakaleni imali eliphepha kulelo kulandela ukususwa kwezinye zemali zamaphepha kusungulwa eziloklamo omutsha. Minyaka yonke mhlaka 21 Nhlolanja ilizwe linanza ilanga labatsha ele Robert Mugabe National Youth Day. Leli langa laqala ukunanzwa kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kowayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe. Le misebenzi yakhe yokuthuthukisa abatsha libizwa ngokuthi yi-21st February Movement. Kodwa kusuka kube le mibono ehlukeneyo ngokuthakazelelwa kwaleli langa. Intatheli zindaba ye Studio 7 uTobias Mdzingwa usethulela lolu daba eSeharare.
Abanye bathi leli langa liqakathekile ngoba liyisibonelo esihle sokuthi uhulumende uyakwazi ukuqakatheka kwabatsha kuntuthuko yelizwe. Kube labanye abathi akukho okokuthakazelela ngoba abasakhulayo bayahawula, njalo ilanga leli ngelokuvala ukwehluleka kukahulumende ukutholisa intsha amathuba okuziphilisa. Unkosazana Ntombizodwa Masango owenhlanganiso esebenza labasakhulayo eZimbabwe Youth Arise, yena unqoma okwenziwa nguhulumende ukuqakathekisa leli langa.
Ama opportunities kwabancane ngithi yebo akhona, ngitsho ngoba banikwa ithuba lokuthi bethole islike ukugejwa kwama minerals, ukuthola ama chances ombusazwe, ukuvula ama business lokuthola umhlabathi kwezokulima.
Kodwa unkosazana Senzeni Maphosa, enye yenkokheli zabasakhulayo kubandla le Citizens Coalition for Change CCC, uphambana lalo umqondo.
Sebekene ukuthi abakhokheli beZimbabwe sebeyenze ikusasa yabantu abasha yaphela, sebeyenze abantu abasha basala bengilalo ikusasa kanye leyabantu ababo. Uhulumende okhona akalalo elinye iqhinga elokuthi asize abantu abasha ngaphandle kokwala bethembisa amanga.
Omunye wabasakhulayo webandla lezana uPF njalo engumeli weseke chikomba edalele parliamente, unkosazana Thathenda Mavetera, uthi ilanga leli ngelokuthakazelela intuthuko eyalethwa kwabatsha ngumuyi umnumzana Robert Mugabe.
We need to celebrate land distribution.
Khathesi sesenelisa ukuthola amasimu okulima. Senelisa njalo ukungena kwezamabhizimusi. Lokhu okwakusaziwa kuyinto yabantu abadala.
Mainly dominated by older people.
Enye njalo inkokheli ye-CCC, umnumzana Pasha Sibanda, uthi ukubekwa kwelanga le-National Youth Day akaboni ubuhle bokuthakazelelwa kwempilo kamnumzana Mugabe.
Mina njengenkokheli yabontanga kangisuthiseki ngalo ngoba ilanga leli labekwa ukuthi kuhlonitshwe umuntu owasigqilaza kanzima kakhulukazi njengabantu beZimbabwe, kakhulukazi thina njengabontanga.
Ilegacy yachiywayo ichiyelwa amayouth omgabe, akulalutho.
Ngoba sikhuluma nje kunje so unemployment rate is over 90%. Imigwaqo kayisebenzi, abantu abasebenzi, umkhono ufile.
Umsekeli womqondisi obona ngenhlelo zabatsha kugatsha lwabasakhulayo umnumzana Ofas Dube uthi uhulumende ulenhlelo eziningi ezijonge ukuthuthukisa abasakhulayo, ukungakhathalekile ukuthi ngabebandla liphi lezombusazwe.
Labo abathi khona leli langa selitshintshwe laba ngelepolitiki, ayisikho lokho. Into ekhona nje ukuthi kunxuswe umongameli welizwe ukuthi abe khona, abe nguye umhlonitshwa ngalelo langa. Siyakwazi ukuthi nxa umongameli welizwe ekhona, wonke abantu bayanxuswa, singasabali ngokuthi leli bandla kumbe ngelibusayo kumbe ngeliphikisayo.
Umkhosi omkhulu wokuthakazelela iRobert Mugabe National Youth Day lonyaka wenzelwe ekholishini leLupane State University, ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga eliqakathekisa ulimi lukamama ele-International Mother Language Day 2023, ngesikhathi abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bekhankasela ukuphathwa kwendimi zonke ngokulingeneyo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, babika ukuba isilinganiso phose sokungamachumi amane ekhulwini sabantu emhlabeni jikelele bayehluleka ukuthola imfundo ngolimi abalukhulumayo kumbe abaluzwisisayo. Kunje ingcwethi zithi kungalesi sizathu kwabekwa eceleni iminyaka elithumi esukela kuka-2019 kusiya ku-2029 abayithi yi-International Decade of Indigenous Languages emizameni yokuthuthukisa indimi zikamama. U-Dr. Mbulisi Ndlovu, umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngezokufundiswa kwendimi ekolitshini eleLupane State University, ulandisa ngokuqakatheka kwalezi ndimi.
Okusadinge kubana nje abantu abansundu lanxa sathole uzibuse ngakwezombusazwe, kusadingakala ukubana sithole uzibuse engqondweni abakuthi ngesikhungo esilungu yi-decoloniality. Ingqondo zethu lokhe zisesengaphansi kwesikhiwa, lokhe zifisa zisikhonza kangaka isikhiwa, okukhanya ngani nxa umuntu ukhuluma isikhiwa nganomuntu ongcono. Njalo abanye bezithi ufundile yena ukhuluma isikhiwa, engani imfundo yinto elinganiswa ngokuthi umuntu ukhuluma isikhiwa okungakanani. Ikanti hayi, indimi zethu zona ziqakatheke ngendlela efana nayo lasaleso esikhiwa.
Unkosikazi Barbara Clara Makhalisa Nkala, ongumlobi odume ngokuloba ngesiNdebele, owabumba inhlanganiso eye Barbara Clara Makhalisa Nkala Literacy Trust, yena uphatha ngokuqakatheka kokulondolozwa kwalezi ndimi.
Ulimi lwakho yilifa lakho. Ungubani wangaphi, uvelaphi, ujongeni, uyangaphi, kwini okujongile empilweni. Uphakathi kwabanye abantu, ungumuntu, ukhuluma ulimi lwakho ozigqaja ngalo, onguwe ngalo. Ukhuluma kuhle, uzwakale kuhle, ulobe kuhle ngolimi lwakho, ugavaza ngezitsho lezaka ezibonisa ukujula lokunotha kolimi lwakho. Bala, bala mkhotheli wakusasa. Sizama khona lokhu ukuthi sikhuthaze abatsha ukuthi kaba bale kakhulukazi njalo babhale ukuze isiphala solimi singayiphansi, siqhubeke siyaphambili. Ulimi luqakathekile.
Kwasekelwa ngumsunguli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, komaliso Zimbabwe, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuphumelela komhlaba, umnotho kumbe ezombuso zelizwe kuba lula nxa kusetshenziswa indimi ezitshiyeneyo. Ukusebenzisa indimi ezitshiyeneyo kumbe ukukhuluma indimi ezitshiyeneyo ezimbalwa kuletha ukubambana, kuletha impumelelo lokuhlakanipha nje kuyatshiyana. Lolu suku oluqinisa lokunanza indimi ezitshiyeneyo lolimi lukamama lusuku oluqakathekileyo esifanele lathi linanze.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUS, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi yikho kuqakathekile ukuthi ezikolweni zehlandla le-primary kusetshenziswa ulimi lukamama kuqala.
Indimi zonke kaziphathwe ngokulinganayo emsakazweni, ekunikeni imbiko endaweni ezehlukeneyo ephalamende. Kunjenje kathesi abantu abafuna ukuvotela bazahamba sebesiya khankasa. Uthole ukuthi lapho abakhankasa khona basebenzisa ulimi olungaziwa ngabantu abafuna ivoti la. Khonokuyana ngesisekelo sombuso kuyabe kutshengisa ukuthi abantu ulimi kabaluhloniphi, ulimi kabaluqakathekisi. Ezikolweni-ke kabo uhulumende kakwenze kube ngumthetho oqinileyo, hhayi wokukhuluma nje, umthetho wolimi lukamama. Kawube yinsika ekuthumeleni ababalisi ukuthi baye ezikolweni ukuyafundisa.
Omunye wababalisi asebe kumhlalaphansi, uMnumzana Benny Moyo, uthi uqakathekile ukuthi umuntu abe nolwazi ngolimi lukamama.
Uma sisebenzisa ezethu indimi, sazingcono ngamasiko ethu, sazingcono ngemvelaphi yethu, sazingcono ngembali yethu. Kuba lula futhi ukuthi sifunde ngalo limi lwethu izinto ezinjengenombolo, o-science nabo-geography. Kwenza ukufunda kwethu esikolo kube lula. Kwenza njalo sihlonipheke ngabanye ngezinye izizwe uma sisebenzisa ezethu indimi. Singasebenzisi indimi zokwebolekwa.
Abe-UNESCO bathi bazaba lomkhosi wokunanza i-International Mother Language Day ngolwesine ngayonale iviki. Leli langa linanzwa mhlaka 21 Nhlolanja minyaka yonke njengendlela yokulondoloza kanye lokuthuthukisa indimi ezitshiyeneyo ezifundweni. Lolu suku lwaqala ukunazwa phansi kweziqondiso ze-UNESCO ngomnyaka ka-1999. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, Ngingumevis Gama.
Ku Live Talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela ukunanzwa kwelanga labatsha ele Robert Mugabe National Youth Day. Lonyaka elithakazelelwe ngombuthano wabatsha obuselupane State University namhla. Singakehlukani sikhangela ezinye zendaba bezikhokhela uMongameli Emmerson Mnangagwa ukukhuthaze intsha ukuthi ichiyane lezidakamizwa ukuze ibe lekusasa enhle. Siligqibake lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.